Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 18/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinezvo zveizvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichiti tazvitaura, sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wako tenzwa wato wako. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi, kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo. But inyaya kuona kuti tisati asa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika vochema chema nemutemo mutswa wakadzikwa neZimbabwe.
Revenue ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa, vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndovachiri kuda kubuda. Kune magemu kibubi vamwe magemu anonzi maclub anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu magemu echiringa ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maclub anonyorwa kaviri pagore. Riri kufanha kunyorwa muna June gore rino rakatozvara zvibhodho chete vanhu vanyore maegemu zvavaeche abude munyika riri kutoshaiti.
Vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichitiri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. ZIMRA inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. VaMaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwa zvinozoitwa akasiyana nemanyorerwa unenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwa zvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisira kuti mutemo uyu usati watombovapo madrivers akaona mukana here, nekuti madrivers ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurosa nevanhu, ndo anenge vakatakura zvinhu izvozvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamagurami ngavanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mushina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Zvose driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa. Zvinezvo zveizvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Zvinokutichititazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wako tenzwa wapo. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi, kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchitwa vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti mazita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuSimra.
Kuti unyatso va uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimra yacho, and then ichionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vatinosendwa nemaemail zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotowo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi riri simbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Kurukotsa rezvemari vamutuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwanwa chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObhodhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nharembozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura, pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda mutano neemergency mode, kureva kuti pari kungoonekwa vanhu vakuda kufa chete. Zviri kuonzerwa nekuti muzvipatara hamusi kukwanisa kushandisa mishina uyeze machiremba akati wande hapo pachaba kitarisa kuna nyanya machiremba makuru ane ama consultants asika nta kunge yake tabaka ninyaye kuti ministry ye yari kutadza kuita kuti muchipatara munge mune zvinhu zvakakwana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa neHigher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa cheHigher Life chakatotangwa zvisine hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa, nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatsopangura yakakwana kuti machiremba ese anga achikwanisa kuendesa mapepa kuti ese akwanise achibatsirika. Asi chirongwa ichi chakatotanga tiri kutobatsira vanhu think about 300 vana chiremba vari kutobatsirira pachirongwa ichi, asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubasa nepamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubasa nekuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji havasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti hurumende haisibhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chirongwa cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba, asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadhara hurumende kuna chiremba. Saka machiremba akawanda asikwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani, yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars panova ndipo pane mari yesalari, mari yemaallowance anoshandwa overtime, mari yehouse, mari yetransport nezvimwe zvakangodarida.
Muri kutimi kuna nachiremba vaakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane huwandu hwakakura zvakadii wavana chiremba vatosimuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yehuwandu hwaundinganyepa, asi sekuona kwatirikuzviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndo vachiri kuda kubuda. Kune maegioni chirungu nevamwe maegioni anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maegioni echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore, riri kufanira kunyorwa muna juni gore rinori rakatozara. Zvibhebhekete vanhu vanyore maegioni zvaiti abude munyika riri kutoshaika. Saka izvi zvega zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nekubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani.
Zvandinogara chizviita anokonfirma news ndi police station.
Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare ePlumtree Magistrate Court nemusi wemuvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo, nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
muzvare rusero vaenderera mberi vachiti shiro yao kuona vasunga vachitongwa obva vapiwa mutongo wopenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudza kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Vamwe vanobata munhu vari kana 5. Unenge watora ya munhu bose mune achararama sei emotionally, physically, even socially zvinenge zvatomuaffected nezvatojemeja kana life yake. Saka ifiwo kuti vanhu ivavo they should be vanofanirwa kupiwa justice life in jail kana kuto sentenced to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana nemuSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemuSwechina. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara iwo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro, mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Kampani yangu inonzi Immediate Transport. Zvatinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahuse vanonida assistance, tinovatora tovaendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company, then toshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati o baba vangu. Saka ndobasa redu iroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana mchizira ino Uber, isusu tiri medical station ye Uber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaitika ndotipa ndakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevawo mari ndichisimbudza kuzoitawo business iri ndokuziva kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo, zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kufunga. Patime yandakazviziva svika iye zvinoizvi ndinoita ndiri kuDallas kustate inonzi Texas. Ndinokavha mazip code yekari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore and it is a boys club. Ameno kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means, kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti sema owners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani, vanhu vacho vanotoita kakusatemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Ndinongotaure ndechekuti like any other business, munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii, because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pari zvaisirirwa zvandambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa kwaizvino ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sei. Saka ndiri ndingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita business rake, do a lot of research and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako pasaidi kukavha zvimwe zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubusiness.
Zvingadi mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
chino ita manje leto kuti mu business ranjukuita inini unengo chishandisa anonzi ma wheelchair kana kuti handicap van anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15 because inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti usakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa ndigaindipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yekuti handingodi zvongotaramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial. Saka idzaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuonai papi?
Pari zvino because this is a business redu tichiri muprocess yekuita website but nekuti tinoshanda nema insurance company yanga isiri zvayo requirement but tinowanika ma office edu ari kunonzi muGarland kuTexas. In pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu i +1 817 673 6830 +1 817 673 6830
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida vanozikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanoda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda, kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu ndovatinoteedzera mumashure mavo tese yese pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndozvatinoteera pachivanhu. Hatingoteera zviripo mazuva anoi, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa mazita ekudhara iwayo.
Saka imi makawana sei zita rekuti sekuru Nehanda?
Zita rekuti sekuru Nehanda ndakariwana nenyaya yekuti ndo zita rakabva muchivanhu chedu. Kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touya mubasa renyu ramunoita sekuru Nehanda, ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndoyatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu kana kuzodawo zvimwe zvaunozoda tosazoenda pamberi, asi chivanhu pamberi ndochandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isusu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ekutika tinotiwa zvawakuda izvikaizvi zvakudawo pamwe kune vemachechi hatizikwanise. Asi kana dziri nyaya dzechivanhu mumatambudziko tinobatsirana, dziri nyaya dzechivanhu. Dzingave kurwara nepfungwa, ringave gomarara. Ndingakuzi zvinowanika pachivanhu, munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvakangofanana nezvinoitika kumagedhi kuya kuya, zvakangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu ka unoita kunge wagwinhwa nemagedhi. Saka tinobatsira futi zvese izvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munee muchinzi muri ng'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti kunzwa here muzukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwa ka. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari ubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munee muchizonzi chii? Munee muri svikiro here?
Ningati hangu kuti shikiru isa kine kuti naita zesek. Kana wakuda zekuti opa bude mzimu. Tunaita kuti kubatire ne mzimu. Ati kubatire ne mishonga. Mzimu ndio nozo buda oku udezo oru buda iwe. Mzimu waunengu wakumbira kuti kubatire.
Kuya u nyaya zimu zino nyanyo taruswa ne wakawanda. Zekuti wanenga wachita shukura hapa isu shimuchi wanu. Vashinji wano vwaisa fungwa zekuti waniwa wana gunange wachi shandiswa zvakare kana kukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro. Munga jekesa ipapo.
Apo wataura zvinhu zvinonyanyonesa vanhu kuti vafawe kuchivanhu kazhinji kacho. Vazobva kuchivanhu voenda kuchechi. Chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuodzoka kuchivanhu. Wabvunza dama chairo chairo ndotenda nedama iroro mutsopoto. Kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zvega kuti munhu aba chakati 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 zviri zvinhu zvechivanhu. Asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa.
Sekuru nehandai nhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu?
Sekuru nehandai nhengo yemasangano anomirira nekuti isu tinoshandira muno muCBB pakati pedhorobha. Saka hatikwanisi kuti tiite zvinata chete kana tiri masangano esi anoita zvezvinata inenge tiri pasi pawo.
Kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho?
Magwaro tinenge tinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire. Asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo sevanhu. Nedzimwe nguva vanomboti mhanyisawo nedzimwe nguva votiregerera nekuti tichiita zvechivanhu.
Tobodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda. Zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani?
Zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga zvinhu zvekusvirwa. Ukasvirwa imba yakavakwa kudhara vanongogara oga watoo mumba imomo. Ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nanasekuru nevamwe vemudzinza. Asi pane vamwe varipo vatiri kubata navo vachiripo kwakuita basa iro nekuti zvinhu zvekusvirwawo nevabereki. Zvekuti unongokura uri pabasa uchinzi ita chakati itara uchiona kudzimara wazonzaiwa hauna rimwe basa rauchaita wakuchiita zvechivanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda nemiwo vateereri tinotenda nekuteererawo chirongwa chandationa jonga ndikutendawo newe muzukuru nevamwe vese vestudio 7 tikutendai.
Manga makateerera kuna vaJoshua Chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozane Kube vaObert Gutu vasiya basa. Kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vaGutu chicha pakuti musiye basa.
Sokunyora kwandaita rei muchirungu ndanyora ndipi ma personal and private reasons. Saka ndakupinza mushona ndikangoti ma reasons acho ndekuti nde anonangana neupenyu hwangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya manzwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal aa kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatsobuda zvakanaka zvakadzeka zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa tinozviziva. Mazivisa bato renyu here vaGutu?
Hongu ndaziisa bato rangu vose varofanwa kuti vaziva vaziva.
Veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vaGutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyindo zvinei. Ndagara ndiri gweta kaini ndinoshanda basa rougweta. Ndakaritanga basa rubva ndiri kudoko chaizvo ndine makore 23 kusvika nanhasi. Saka zvokuita zvakawanda hazvakawanda. Ndinongoti zvine munyindo zvinei. Ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvine zvichiitika. Asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.
Aiwa tinotenda vaGutu nguva ndo inenge yaita shanje. Nayo hurukuro yataita navaGutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu. Anokuonekai manherano uri musi wemugovera. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele. Thank you.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland, e-International Re-Engagement Committee, ihlangene lomphathi ntambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda, besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abelencwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo. Njalo asila sizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena ngabachiyanga behlanyele into zabo abazakuya sebezezilanda kusasa besibe sidithi. Ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe umbono nemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolu esilubonayo ukuthi abantuizizane ukuthi senzeni bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi kukhanya ngazani thina ithi sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni njalo likuyini eliza kwenza njengebandla ngalolu daba?
Thina kayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa sile namabhemba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele sesizizwile, so besikuvele sibamelile bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona, thina sidinga inhlalakahle kazulu ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe, kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, kusafuna ukuthi kukhulume ngakho. Senza ngazani zonke into ziraithi, so sihlela ukumela ilungelo likazulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo esibili asekhatshana. sesimelele nje olwesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumomeki.
Alisabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuvele asinto asontisho singazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engafanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla leMDC asisebenzisi induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingaphi lizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla leMDC lalo akukho kunenge likwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho kuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isakisa. So nxa kulabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli bezizonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazakhanyela ngamabhimba. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abangancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe aso yimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibashiye emva besilandela impi yethu sonke. Abantwana bayasezindlini apha ngenza indlala, njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli ma sesiyasaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye. Sesokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla leMDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esizaqala ukuthi nxa kuthaya bashayathina, kodwa kumele sinikeshe yokuthi embu ngasikhanyeleni sisonke njengezigabaneleli impi yabantwana bethu yakusasa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC asenelisanga ke ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oePolad eInternational Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi ntambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare lapho kucujongolwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Phukeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye lePolad ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuninga lolu daba, sixoxa lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North, ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi isigaba njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Sikhuluma nje kathesi mina ngisensiminga sikhuluma nje ngibophile nje ngiyakhulula ngoba ukuzinkomo sokungani kuqinaqinile, kodwa-ke abantu labo bayazama abanye abakwanisayo abangalalutho bezele bazange bayezima. Kulo hlelo lolukhona okuthiwa i-credit iyancedisa, mina ngingaluboni lapha kulesisigaba. Angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Sima sithi abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ngugasopho lo.
Kodwa umumbu usunjani, ukhona yini?
Hayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Ndithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokhe lisina?
Ngalithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. but yabe ngikhona kathesi ngisehlukaniswa umfula lokuthiwa ngumntowe ngaphana ngale vileshaki phakathi phakathi khonapho ngelike kasizasiza kwamalanga amani ayedelileyo kathesi nje kulamayezi kuphela kula zulu so ngabe ngithi ukuthi izulu lakipho but engakutho ukuthi iyalimeka nxa ule mpahla zokulimana ukuhlanyela kungabunika nxa uhlanyela
ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla
yawu vele sizanzi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulakula nje wena ovele ungalaluti okwesicebo lokhu vele sakhulumi ngakho ngoba vele nxa ungala mafutha vele uzakudla khonokho kukhona sidla khonokho kukhona akula ndaba mbe kula mafutha mbe kula mafutha kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele uyakuvele ungalakho
baningi abatholayo ngoba kukhanya lalabo abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijani
ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi lini elisebenzayo lingaze lahole okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okuthi ukuthi ngenzakala ukuthi kuba khona kweminyango abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanisika ibhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi izinto zake ziphambaniseke saka
lowo ngumnumzana Ernest Malandu isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi nengi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akubizozwayo emaplazini abalisi le-Timber Farm ethindeni kofakazi kanye le-Deep Four esiqinini seGwanda lapho abantu abavela endaweni ezithiyeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathuba sokunyiswe ledubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma ayisificaminwembili lanhlanu 85 usukuye emzini wakhe esengezani esize emkhothini omacimbi e-Timber Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu bakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana baphela ngizihlalele ngilosisi wamuka 1926 mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa watshiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwane sekuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele baza nginika lami imvasela badalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminwembili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamapulazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi nguvisiwile indlala isithelo senzile secina sithi singene emapulazini emapulazini bayasiqotsha bazigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi so khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina sisakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke so ukuthi siqonde ayi singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuphu siyathenga siyesicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini le-Deep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminwembili. Uma uthi usele iminyaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Ake khona kwathiwa sithi ukuma kwezulu laphana yafika na ayama kodwa ade vele khona mancane ligezi libuyile izulu kathesi avumbuluka sibili wona kamalanga akhanyayo hayi asikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngaze khunela kwamacimbi lathi basiphathele impahla kathi sithenga amacimbi
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacimbi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacimbi belithengiswa ngamarands angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye bagola amacimbi la ngendlela yokuziphilisa bavele eBedbridge ezishabane kanye lasemperengwa. Ukuvula kwezikolo sekuchaining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya oyestezi uthi njengabazali babhekane lodubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa i-counter book yenza $38 lilodwa. Khonapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shuwa ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Khonapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Khonapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi siya ngaphi.
Ngaphandle kwendingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho ukudala ukuthi bengaye esikolo. Kodwa amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili. Kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Sinavele ukuthi lodubo oluningi kakhulu indlala. Ami ngije ngikhuluma ngije ngilambile. Wathi uma umntwana uyahamba edleni. Futhi sikhulume abantu abantu njengabantu abangamankazana. Amaphethi phakathi eli-$120 bahambe bethini abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bekuthele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Esaselitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo.
Ya, ungasitshela mama ngendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba nje.
Hayi, kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokhu?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha. Abantu bafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Ayeya, le into yeke yaduma kudala sibili, especially lapha abantu basafika. Ye, babebantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Ha, asazi. Abantu abaningi abanye bathiwathi ngakhuluma ngamaZimbabweans bathi vele ukuthi uhlanganisa amaZimbabweans anye bakuthi ukuthi amaZimbabweans amaZimbabweans asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana lamaZimbabweans abakukwanisi ngoba Yebo, kusafika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi lo ngubani simbonile lapha ngala maphepha sebantu besebethengisa.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona. Kuyenzakala yini kumbe ucabangelani?
Kuyenzakala. Bathela ukuthi uthi abantu bethembeke. Abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye babebitshela kweminye kwezinhlangano. Abantu bakhuluma ukuthi engxenye abantu babechayela imali eziningi. Then umuntu obabe elemali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu. Bona bethumnyezelwa imifanekiso yezindlu zabo makhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo ubhahile na?
Oye, kulokhu vele into eyenzakalayo sibi. Ngoba nyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Leyo into eyenzakalayo ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imifanekiso yabo makhelwane. Bethi yikho sikwenza wani lokhu thumela imali, thumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima. Ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Uyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda. Abantu basebenza gadalala. Bethi ngithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphukise ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe. Ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya. But ungakwazi ukuthi ngale bakuhlela imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli. Ngithemba liphilile. Ngingalala nami ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo, lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abantu abasebenzisana yiloko bakhulu ababhekane nephepho lolu kakhulu. Bakubona ukuthi vela abanisi bangabafazi khonokhu lokuya ukwethusela abantu abakuthiwa abafazi bayathusela amasinyane besabe njalo futhi khonokuthi ngabe babagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nabo ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siye emolini. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbali zingeka zakwanisa ukuthi ziki ngazika khiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini kuwamaziki amabili azima ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipilika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni?
Babakalesikhathi sokubuya kwezinye isikhathi ababuyi, kodwa abantwana labantu abathwele nzima. Abanye bathone vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba lenhloni yesikhathi iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba kalazo mfanelo zokusebenzi. Inhlanganiso lezana ziyabuya ziphinde zidonethe ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokhomwane abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphizi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kweli labafana?
Inani lamankazana lokhu lisehla mbijana mbijana. Abanye babakuye sisa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basela imali zesikolo. Bekune ngokuthela izinto, abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuyakwenza. yabona kulalabana bakhorokoza yabama illegal miners yabona yivayenge letheleni abantwana siyakwenza ngabe sesenasini bese engaqedile nasesikole
bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikole
ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary ngawukhangela ezikoleni zesecondary akula kwakungukuthi emekhaya ke bekungela kudla umntwana nalana uzabuye elambile tshoni elambile abuyele futhi ekhaya kunjalo nje abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikole ezile engadlanga zokufunda kocabanga saphumeke
manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo
ngokubonga ngoba umkhokheli we-finance umthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil servants so lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisele
manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima
kuyafuna sekusiba nzima ngoba phesekubona ukuthi kwezinye izikolo ezikolo kakhulu ezisemadorobheni abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons kodwa thina sesikhala lala basebemaphandleni abalabazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani siyabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani abalabazali bazele kukwanisa ukubhadala imali lezo zama-extra lessons ezibhadala ngama-u s bazayenza njani ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi yesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaqoshwa kodwa sikwazi ukuthi bahlezi nje abafundisi ngobakhala bethi imali encane abanye balazikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye
neyobe kwingxoxo lonkosazana Sokoluhle Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxe laye esenyathi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ke yomculo ka Master KG lo nonqebo esithi Jerusalem ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iCommittee yePolat
e-international re-engagement. Ithi isizosebenzelana ndawonye nomphathi ntambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eZimbabwe liba nobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.